Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 14 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa gore kubva zuva rabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vatungamiri vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi kuti vakurukure nezvemari dzemuhoro yevashandi vehurumende. Vamwe vanhu havaonise kuti mitemo yekusunga panotenga nokutengesa mari mumikoto ichabatsira pamatambudziko akatarisana nevazhinji. Tichapedzisa hurukuro nekunzwa mimhanzi kubva kumuimbi Vimbai Zimuto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yokuparadza upfumi hwenyika pamwe nokukonzeresa kutambura kukuru kwevaruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvekare kufamba?
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kuSouth Africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri, uye vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro aJorgina mubato nemuhurumende. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwavaMugabe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa.
Vanga vakapromiswa kuti after soon after kuvhisa vaMugabe vanhu vacha create a government of national unity, uye vanhu veMDC, vanhu vemucivic society, vanhu vemuZANU PF will be represented. Those are people were very happy, but the promise yacho haina kuita sei, haina kuitiwa. Takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from
vagumbo vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vanoongorora nezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinhu zvaifarirwa nevanhu hazvina kuitika. VaMasocha vanoti sezvo mapurisa ari kudzidziswa patsva maitiro ebasa ravo, masoja anofanirwawo kudzidziswa patsva kuti vagone kushanda nevanhu zvakanaka.
Zvinhu zvakaitika zvinhu zvakatifadza, zvakafadza munhu wotsitso kuona kwataizviita pamaTV posapa. Asi panenge pakazoita kushurikirwa kwavanhu vazhinji nekuti zvavaifungira kuti ndo zvichaitika masoja atora nyika sokutora kwaakaita nyika. Handizvo zvakazoitika. Vanhu vanenge vakazoshungurudzika chaizvo kunyaya dzoupfumi uhu. Vaifunga kuti masoja auya nazvo zvose zvaivanetsa, tichizoona kuti aiwa masoja haana kuuya naizvozvo. Saka ndinoona sokuti panenge pachiri kutiremei vanhu voshaya kuti vatakabvisa vaya kuti vava vari nani, kana kuti iko kwatiri kuenda ikokuku nemasoja uku kuchabuda zvakanakanaka. Saka panenge pasina kunyatsokujeka pamasoja apa pagore rapfuura rose iri nokwatiri kuenda.
Chamunoona sokuti chakafadza vanhu pakutsigira mauto pavakati vatora masimba chi
chakanyanya kufadza vanhu kuzama kubvisa vamugabe pamwe nokuzovabvisa vamugabe ravo kwapera makore akanyanya kuwanda nokunoruzha rwakarwa kuitwa nomudzimai wavo nokuvhiringika kwakanga kwakuita kutongwa kwenyika nekurwisana kwakuita muzanu PF vanhu vasina hopu dzokuti pane chichabuda muutungamiriri hwavamugabe vanhu vose vakabva vabatana namasoja vakati ndiwo masoja zvawa atoda anomirira zvido zvavanhu kuti tizoti zvido zvavanhu zvacho zvakazoitika here pagore rapfuura rosvika patiri apa ndiwo petingadawo kuisa maziso edu nepfungwa dzedu ipapo
ko ukama hwevanhu veruzhinji nemauto munoona sekuti hwakamira sei
ukama hwavanhu namauto hahuna kumira zvakanaka apa ndiwo pendingada kuti titi pachivanhu chedu mauto anoda kurobwa masoro kungava kurayirwa kuya kuti aiwa kutonga kwesoja handiko kuvhundusira vanhu handiti ndo vakazviita pakupaya vava vasingavhundusiri vanhu vakabatana navo tabva pakupaya paya zvimwe zviitiko zvinobva zvaitika zvoita kuti masoja ayaya hamusatamba nawo
chatingatarisira paukama uhu gore rino iri riri kutangidza nhasi ndechipi
tikati supaukama kwatakatarisira apa ndorokuti kana masoja akateerera nhayo vakuru vacho vana vachiwengwa tinotambira kuti isu shoko harivhikwi une nzeve wanzwa kuti aiwa izvi handizvo zvatinoda kuti zviitike izvizvi kumasoja atyise sezvizvizvi toa kuti mapurisa ari kutrenwa kuti awirirane navanhu noukama hwahuripo masoja avo ngaaitwe izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare nestudio 7 vamwe vanhu vanoti havaone sekuti mitemo ichaita kuti vanhu vanotengesa nokutengesa mari mumikoto vasungwe ine zvakanyanya zvaichabatsira pakugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyaya dzezveupfumi munyika mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera
chiziviso chiri mugwaro rehurumende regovernment gazette remusi wambudzi 9 chinoratidza kuti mutungamiri wenyika weemarson mnangagwa vakasaina kuti mitemo yeexchange control act newemoney laundering and proceeds of crime act ivandudzwe pasi pemutemo unovapa masimba ekuvandudza mitemo kana kuti presidential powers temporary measures act dare reparamende rinofanirwa kuzopasisa kuvandudzwa kwemitemo iyi kuti kuvepo zvachose mukati memwedzi mitanhatu uye vanhu vanowanikwa vachityora mitemo iyi vanogona kuiswa mujere kwemakore 10 kana kutorerwa mari yavanenge vainayo kana zvichinge zvaonekwa kuti vanenge vaiwana zvisina tsarukano vakawanda vakataura nestudio 7 vanoshora mutemo uyu vachiti hapana zvakanyanya zvauchabatsira pakugadzirisa matambudziko ari munyika mumwe mudzimai wechidiki akangozvidoma nezita rekuti Cynthia uyo anorarama nekutenga nekutengesa mari anoti anoziva kuti vanoita basa iri vakawanda vanoshandiswa nevamwe vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika asi anoti kune vamwewo vakawanda vakaita saiye vari kuwana raramo nekuita basa iri nekuzvishandira pachavo vega achiti mutemo uyu uchakanganisa veruzhinji
isusu manje sesu vamwe vedu tinenge takungopinda zvedu mucrossfire dzodzidzi but ini ndakazvimirira ndega ndiri munhu wekuti tivakadzi vaive kuti tee takangozvirongekerawo tobva tangosevha zvimari zvedu zvekuti ndiwanewo kuchengeta mhuri bcause nechipesendeji chishoma chandiendawana ichochochochocho vanhu vangu vari kutobhenefita kamari kangu kandaka tanga nako kuspina ndokari kutodii kari kutoraramisa mhuri yangu munoti zvino mabasa ari kunetsa asi ndikutowana kurarama monthly ndichisvika undotobhadhara rent mafees ndikutobhadhara vana vari kuwanisa kuwanawo chikafu saka zviri zvekuti timire zvekuchinja mari dai tambomira tangota kuti vakadzi vamboramba vachiempawa kuti zvikatasvika chaipo chaipo patiri kuda
murwiri wekodzero dzevanhu variwo chipanga mazano nesangano reavameli human rights network vatinei mukwewa vanoti vanhu vakawanda vane hama dziri kunze kwenyika dzinovatumira mari yekunze uyewo vazhinji havana ruvimbo nemabhanga emunyika izvo vanoti zvinogona kuita kuti vakawanda vabatwe nemitemo iyi
dai mutemo uyu ukashandiswa especially ku vatoziva kuti vane upfumi wakawandisa usinga explaineki. Mutemo uyu unotinetsei kana uchidila nema informal trader, because ma informal trader by their nature of operations havana documentation, uchasunga vanhu vari innocent.
Sachigaro weboka remadzimai muzangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Barbara Tanyanyiwa, vanoshorawo danho rehurumende vachiti uku kuita kwewashaya kutsvaga utamugate. Amai Tanyanyiwa anoti matambudziko munyika ari kunyanya kuwedzerwa nemakakatano amene zvematongerwo enyika pamwe nekuvepo kwemabond notes.
Tikatarisa vanhu ivo vari kuchinja mari, vazhinji vacho vakadzi. Tikada kuti tiongororezve kuti sei vachichinja mari. Inhau yekuti vakadzi ndivo vanofesana nekuoma kwezvino. Isusu semadzimai ezCTU tiri kuti mutemo uyu hatitoudi. Dambudziko riri kunetsa hakuzi kutengeswa kwemari, but chiri kunetsa ndeche legitimacy ya president. Ngakugadziriswe nyaya yelegitimacy. Chimwe chatinotaura isusu seZCTU tiri kuti ngakubviswe mabond notes. Kana mabond notes akabviswa hatizooni vana vanogara mumastreets.
Mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo pane chimwe chikoro chepamusoro vaDidmas Dewa, muongorori wezveupfumi akazvimirira ega. Vade wande mwewe awo vanoti havaone kuvepo kwemitemo iyi kuchigadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Rinoona sekuti kuda kudila nemasigns and symptoms yeproblem yeikonomi yeZimbabwe. Tikatasa zviri kuitika ndezvekuti machenji mane vanhu vanototamburawo vanotopiwa mari nevakuru vakuru vehurumende. Zvakamira kaita ikonomi, mishonga chaiya kutenga kumafamasi vakastopa kutora bondi nemamedical aids. Vakuda maforeign currency US dollar. Rinobvepi? As long foreign currency isipo tisina access kwa hivi, ikonomi inoramba ichingowira pasi.
Svondo rakapera, Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakaramba kuti kuvepo kwemabond note kuri kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Asi vaMangudya vakabvuma kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende kwange kuchiita kuti irambe ichinyora mari inozivikanwa ichinzi real time gross settlement kana kuti RTGS, izvo zvinoita kuti chikwereti chehurumende chirambe chichikura zvichizokanganisawo mamiriro ehupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018, munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Vatungamiri vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi kuti vakurukure nezvemari dzemihoro yevashandi vehurumende, iyo inonzi yave pasi kwazvo zvichienzaniswa nemamiriro eupfumi hwenyika. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti zvimwe zvezvinhu zvavachasvitsa kuhurumende inyaya yekuti mihoro yevashandi ikwire zvinoenzanirana nekurarama kwemhuri ine vanhu vatanhatu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Alexander.
Tatoreceiva agenda yemusangano kubva kuhurumende ichitaura zvese zvatichadiscussa, zvatakawirirana kudiscussa.
Zvii zvamuri kunyanyoda kukurukura nezvazvo zvikuru?
Zvizhinji zvatinokurukura nezvazvo ndezvecost of living adjustment. Ndokunga takambokurukura tichitaura kuti zvinhu zvese zvakwira mitengo, uye zvimwe zvakuchatwa nemaUS dollars. Isu vashandi vehurumende upenyu hwatiomera, hatichakwanisi kutenga, uyezve mari yatinotambira ichakwanisa kuti tipedze mwedzi tichiiriritira mhuri dzedu, uyezve nekudya nekuenda kubasa. Saka inyaya yatakaturira kuhurumende, tikange tabuda even neresearch paper redu tichitora maprices ariko iko zvino uye zvichitasa PDL tichitasa bread basket redu tikaona kuti maprices ariko aya anenge achikodzera kuti munhu anopiwa mari yepasipasi anova general yend atambire 1700 chakunetsa tichazoti ngati iusa kana chii but kwatiri isusu tinoti US dollars nokuti ikonomi yedu yanga ichiranwa nema US dollars uyezve even mari yatanga tichitambira yacho yatabhesa on tichigadzirisa cost of living yedu adjustment yedu tanga tichibva pamanya ema US dollar iwayo saka isu tongoti currency iri kunzi ndo inoshanda nehurumende ndo iri chiri kushanda asi tichitasa maprices takaona kuti munhu anorarama zvepasi pasi anofanira kuwana 1700 patakamboita manegotiations edu this year muna May mari iyoyo yakanga iri pa720 bread basket iroro.
Ko, nyaya yebhonasi yakamirawo sei nokuti mwedzi wambudzi vanhu vangadai vaakutotarisira mabhonasi?
Nyaya yebhonasi zve ndoimwe nyaya yatichakurukura vachava vachitiudza position yavo chaiyo is government. Tiri kuverenga mumapepa tichinzwa kuti bhonasi ririko asi tinowanzoziva kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera ndezvekuti hurumende uye vatitaurire kuti vanotibhadhara bhonasi redu sei, vachatibhadhara rini. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa kuti tichataurirana imomo uye kuvayeuchidza kuti zvinenge zvakanaka kuti kana pane zvinhu zvekuita nezvevashandi maconditions of service tigare tataurirana so that tinoziva kuti kana vanhu vachiwana information inenge iri official information. Uyezve pane nyaya yatichadhiscasa yemarentals ndofunga munoziva kuti vashandi vehurumende vamwe vanogara mudzimba dzehurumende vari kubhadhariswa marentals akakura zvikuru mamwe acho anotodarika even housing allowance yavanopiwa nehurumende. Saka imwezve dzimwe nyaya yatichanokurukura imomo tabva ipapo zvino ndofunga makanzwa minister of finance vari kutongotaura nyaya yekuti tivada kukata nhamba yemacivil servants zvinova zviri kukonzera job insecurity kune vashandi vakawanda vehurumende vopedzisira vane matambudziko akawanda ekuti mari haisi kukwana uyezve havazive vamwe vacho kuti tichazenge tiripo here mangwana kana kuti tinenge tisipo. Saka zvimwe zvezvinhu zvakare zvatoda kunotaurana tichibuda napachena kuti kana anything chinotaurwa chiri chevashandi ngachiuye kumaunions anomirira vashandi so that isusu kana tichikwanisa kuita mainterventions toita kana pane zvinoda kuti vashandi vaziviswe tovazivisa uyezve hurumende ichivazivisa officially. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kunotaura.
Pane mamwe masangano evashandi vehurumende ari kuti Apex Council haina zvairi kubatsira, haina mazino, yatadza kuburitsa chimuko. Munotiwo?
Kutaura kwevanhu vanenge vasiri mukati mezvinhu zvinenge zvichiitwa, ndofunga mukatarisa muchaona kuti Apex Council haazi munhu kana kuti union. Apex Council ibumbiro revashandi vose vemuhurumende vanosangana vichakonsensus kazhinji tinogona kusatowirirana tese zvinenge zviripo asi kazhinji demokrasi inenge chingori zvinodiwa nevazhinji ndozvinoitwa. Saka kazhinji Apex Council ndo mashandiro ayo uyezve Apex Council yakati hatitange nekungoda kuti tingada kumacha kana kuti tingada kutukana naemployer totanga tasangana naemployer tazozviona tazvitadza ndopatinodzokera bheki kuvanhu. We believe kuti isusu takasarudzwa nevanhu kuti tiite basa tinongotanga taita isusu basa racho rekumirira vanhu kana tazotadza tozodzokera kuvanhu.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chino tinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Bepanhau reHerald rine nyaya yomutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusunga dzibate nokuti havachadzokera sure mukupindudza nyaya yezveupfumi izvo zvavanoti zvicharwadza. Zvekare muHerald mune nyaya pamusoro penzvimbo ichasvikira zvirimwa iyo iri kuvakwa nekambani yekuChina ichibatsirana nehurumende yeZimbabwe. Bepanhau reNewsday rine nyaya yezvinofungwa nevanhu pamusoro peumbowo hwakapiwa nemauto nemapurisa avo vakaramba kuti vane chekuita nekurawa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Imwe nyaya iri mubepa iri ndeyekuti vaWinkled Vayo vakapa muchivande $10,000 kune vaimbove mukuru weZimbabwe Power Company. Chronicle ine nyaya inoti hurumende yabvumidza kushandiswa kwemari inoita $5.3 billion mukutangisa zvirongwa kana kuti maprojects anoita gumi nechimwe. Muchronicle mekare mune nyaya ingangovhundisa vamwe yekuti Bulawayo City Council inoda kuti vanofa vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu vaiti zvokupiswa kana kuti cremation pachinambo chekuradzikwa mumakuva sezvo nzvimbo yemakuva yave kushomeka. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutaura nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. Tave kusvitsa gore vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vabviswa pachigaro.
Zvakutongodiwa muno munyika muno vakutongoda Mwari, kutongonamata tese tingoita chimwe chimwe chete. Zvakaitika zvakaitika hazvoka, hapana zvatinokwanisa kuchinja. But the truth is hatongoko ndechekuti ka opposition parties ne the ruling party ka kutongobatana tongoita chimwe chimwe chete. Zvekutoro kuti hanzi tichi hapana chichachinja hapa. Tinongobva chakachinja muno. Zvakutongodiwa way forward yekuchengeta zvinhu tiri pamwe chete nekutonamata nekutya Mwari. So that kana taanenge abvunzwa nechaitika zvechokwadi, we must be open kana kutaura chokwadi kuti no, this happens but we are sorry. We must learn to say sorry pane chinenge tangoitika toona way forward. Ndo zvakutongodiwa munyika yeZimbabwe.
Tombotarisa kuti iyo nguva inoyi gore rapera ndo nguva yatakaona vaMugabe vachibviswa pachigaro, pane zvasanduka here imomo munyika pari zvino?
Yeah, a lot has been changed muno muZimbabwe because even now we are now akadana kufamba chaiko chaiko ndakungofambawo zviri free. Mapurisa hachanetwa sezvaaiita kare. Even kana ukafamba mumarodzi zvimwewo zvacho zvachinjawo, zvimwe zvaomawo. Kuoma kwazvo tinoziva kuti hapana pazvinombofa zvakanaka, because kana pakaita vanhu vairi vari kungorwizana kapane mumwe anenge ane masimba kwake kwaanokwanisa kutora achitarisa kuti zvinhu zvinase kufambawo zvakanaka. And with the ruling party yaamugabe pane zvayaigonawo, pane zvayaitadza. And now nepresident apo we respect him so much. Ende pane zvakawanda zvakatochinja zvatakutofarirawo, because muno pisi chai chaiyo nehurumende yaMugabe taye penge pasika. But now taakwanisa kufamba, taakwanisa kuitawo zvimwe zvinhu. I know kuti kuvaadjasta kubva pane imwe position kuenda pane imwe position zvinonetsa, but yatai.
Ini ndinonzi Charles Chikwadze, ndiri kuno kuLesotho.
Ehe, taurai tinzwe.
Inini maonero angu ndeekudai so. Takatarira mafambiro ari kuita zvinhu munyika, zvinhu zviri kunetsa semanetsero azvaiita. And now takutoona kuti zvinhu zvatova wesi pamamiriro azvanga zvakaita kubva kudhara kwese. Zvinhu zvava zvichitori nane, zvakanga pana vaMugabe. Pakangobva vaMugabe zvinhu zvakatanga kuita wesi. Ende uye kubva pakabiwa maelections zvinhu zvakatanga kunetsa. Nhasi zviri kutotinetsa kuti chii chiri kuitika mukati menyika. Ko ngavangopa kamwana majigisi ake, ngavangopa kamwana zvaakahwina musarudzo. Ko zvino vakaita komisheni yekuti iongorore kuti vanhu vakafurwa sei. Asi Mauto akaonekwa makamera atora vanhu vakazikana kuti ndivanani vakafurwa. Ko zvinonetsa chii kuti zvingobuda pachena ndiani akavatumira? Zvinhu zviri pachena
izvi.
Taurai tinzwe.
Kuona kwangu ZANUPF dai Mwari izvi zvaakuda Mwari. Dai Mwari vaikwanisa havo, vaikwanisa havo kuti paitika zvimwe zvinhu vochinjwa, nekuti kana vachiramba zvinhu zvinongori pachena zvekuti makwegenda akafurawo vasingafaniri kumbotaura kuti akafurawo ndede. Fanira kumbotaura kuti kwakatuma masoja ndiani. Ngatisake izvozvo zvekuti ndiani akatuma masoja kufura vanhu, kwete kubvunza kuti hasi masoja aiwa vari kutaura nema mhemu.
Hai harai, makadi zvenyu hanzvadzi.
Tiripo, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura naVuka Zimbabwe ari UK London.
Taurai tinzwe, vaVuka Zimbabwe munoona sei zviri kuitika izvi?
Zviri kuitika kuZimbabwe zvinhu zvinotyisa chaizvo vahanzvadzi. Just taking into consideration the so-called attempt abduction Nelson Chamisa, and also lots of things that are happening, in particular when it comes to that commission itself. Kubulawayo takaona umwe akatorwa nemapurisa abva pamuhumbowo. Tikaona futi kuHarare umwe akarohwa akarakashwa nemapurisa nemamwe ainzi maCID akanga achimuteverera ane kesi iri kumapurisa zvakare. And it shows, it proves when even when Vajuna Varukunita, Varuno Paumbo, Eco Commission E, Kana Ukapa Umbo, Unenge Uchitsikira, Urumende, Kana Utumbo, Usinga Fari Rik in Nema Security Services, you're actually risking your life. Chakunya, which can the Chakutilan, Rakto Garavara Pagat Pekuchka.
Avo vange vari vatereri veStudio 7. Tinokurangaridzai zvekare kuti zvavataura izvo ipfungwa dzevatereri kwete dzeVoice of America. Nhasi muchikamu chedu chemanzi, Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yake nomuimbi Vibai Zimuto, uyo akamboimbawo nevaimbi vakawanda vane mukurumbira.
Tingango dzamba refu racho idamba refu rerudo, saka ndakariti hapana kwaunoenda. Kuzita ndire girendi uye itisongi nungu toro one ushukuti mdiwa wangu wana tane makore maviri tishidana na ukutorele nguwa yako wadi kutindichi nguwea shangu so mune se munarno kudas zizingaiti kuzita African men inonguwa appreciation yewa rume vedwechi African kuti vakaronge ka vano gona vano shanda vano tida vani moyo mrefu jazi kungo inongo appreciation so romantic. Oh, that's right. African men, you are the bomb. Oh, that's right. African men, you're beautiful chocolate skin. Oh, that's right. African men, your personality. Oh, kuzita nimbo kanganwa is song inotaura nezvekuti wakanditira zvakanaka mupenyu wangu andimbo kanganwa mupenyu wangu was safe it wasn't for you I wouldn't be where I am today kuzita vasikana vese it's an appreciation of vanhukadzi kuti tiri kushanda tiri kudini tiri kuti tisinonzi musha mukadzika tiri kuvaka misha yedu tiri kuti ngatikurudzirane pamabasa edu nekushanda tose zvakanaka kuti owner of my heart uri muridzi wemwoyo wangu uri mudiwa wangu ndinokuda pasina iwe mwoyo wangu wakarasika hapana kwaunoenda is the title track inenge ichitaura nezvekuti mudiwa wangu taandigarisana iwe neni tiri kuenda kubasa iwe uri kuenda kubasa ndiri kuenda kubasa asi hatina nguva yokuti tinyatsodanana sevanhu vanogara vese semurume nomukadzi we need time to ourselves tingori vaviri ndozvairi kungotaura kwozoita slow yandakaita nasisi Lady B inotaura kuti katambiro kwaunoita kanoita kuti ndinzwe kuda kusununguka newe saka kakutamba kakanyorovera kakanyorovera ndinongonzwa kakangondibata-bata kwozoitanzi Amsterdam ndakatora ndakainyorai kuti Amsterdam nenhau yekuti ndinogara kunoku and ida kuappreciata the environment that I live in kwozoita lobola ndakaita naend muridzo inenge ichitaura nezve kuti onai takangogarisana taane vana vatatu wadi kungoendesa mbichana zvako kuvabereki vangu kuti kana pazoitika rugungano remhuri tisazosvoda pamberi pevanhu kuti vakangogarisana vari kubika mapoto vari kungodi ingoendesa padikidiki ndozviri kungoreva song yacho
pane kambo kaungade here kuti imbira muchidimbu chete
sanibarira panze mudiwa hausatye ndiregere ndiuye sanibarira panze mudiwa hausatye ndiregere ndiuye hama dzangu tiri kukuziva here here ndiregere ndiuye
ndipo panoperera chirokwa chedu chanhasi tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi zvii zvamungade kudzwa kana kuti zviitwe pachirongwa ichi kuti chikufadzei zvakawedzera ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.